mutauriri webato rinopikisa removement for democratic change vaOpet Kutu vati vari mubishi rekukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti vanyorese kuvhota kuti vazovhotera shanduko zvisinei nekuti bato reZANU-PF rakachinja mutungamiriri.
Isu sebato reMDC inotungamirirwa naDr Morgan Tsvanga pane zvakawanda zvatinoita zvatiri kuita pari zvino ndotonga vateereri vaziva kuti tiri kumhanya nenyaya yebiometric voter registration. Tiri mushishi kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti vabude muhondo hwavo vanorejesta kuvhota pabvr. Ndochokutanga chikuru ichocho, nokuti kana usati wava registered voter zvotoreva kuti kuzovhota kwacho haukwanisi. Saka chikurukuru chatiri kuita pari zvino kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibude muhondo hwayo vanorejesta kuvhota, nekuti kana tikabuda muhwandu hwedu tonovhota tichivhotera MDC nemaalliance partners ayo, zvinotinakira pakuti dopa tinoda kuti tibudirire tihwine tipinde mupower through ballot box.
Vagutu vawedzerawo vakati vari kuramba vachirwisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ishandurwe kuti kuitwe sarudzo dzine jekerere. Vawedzerawo vakati vachatura mukana uyu kurwisa kusununguka kwenhepfenyuro dzehurumende kuti vakwanisewo kushambadza mashoko ebato ravo zvakasununguka.
Kuti tiwane mukana wekuti tiende pamhepfenyuro inokondiroriwa nehurumende, chirungu vachivo state controlled media, chingava chivhitivhiti cheZimbabwe Television kana nepfenyuro naidzodzo Zimbabwe Broadcasting Corporation neradio station avo ari mana, tiri kufaita zvakasimba kwazvo kuti tiwane mukana wokuti tiwanewo hwiredu richihwisa nepenyu idzodzo dziri state controlled.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vatiwo vane chivimbo chekukunda musarudzo dza2018. Vachiwai vati mubatanidzwa wavo weMDC Alliance ndodano guru raive rakamirirwa nevana veZimbabwe, saka nekudaro vane chivimbo chekuti mubatanidzwa uyu chavabatsira mukukunda.
Takabatana nemamwe mapato kuti tifome MDC Alliance inova ndiyo chamboko chicharova ZANU-PF mugore rinotevera. ZANU-PF iri kuenda zvisinei kuti vamugabe vanga varipo kana kuti havapo, zvisinei kuti pana vamunangagwa kana kuti pana vachiwenga kana kuti vamugabe.
Vachiwai vatiwo kunyange hazvo vaimba vamutungamiriri wenyika nebato reZANU-PF vaRobert Mugabe vaive dambudziko, vati dambudziko guru munyika yebato reZANU-PF. Vachiwai vati vana veZimbabwe vachakatarisira shanduko chaiyo kwete yekungochinja mutungamiriri weZANU-PF.
Mugabe vanga iri part of the problem, but haisiyo problem chete yatati nayo. Tine ZANU-PF ichiri mhenyu, asi ZANU-PF ndiyo mhuka huru yatisingafariri kukanganwa. Kuti tisakangamwa chazuru nehope, inofarira kuenda.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatiwo kuchinjwa kwemutungamiriri weZANU-PF hakuchinji uipi webato iri. VaMafume vati vachiri kufamba vachitsvaga rutsigiro kuvanhu nemashoko eshanduko yezvokwadi.
Tsumo yechishona inoti makudo ndeamwe. Kana makudo achinjana kutonga, hazvirevi izvo kuti makudo awa haachadyi chibage. Anodya chibage mudyiro akasiyana siyana. Asi isusu tiri kuramba tichienda mberi tichiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti nyika ino inoda shanduko, inoda kutongwa kwakaita vanatsvangirai nanatendai Bita munguva yeGovernment of National Unity. Varume ivava ndo vanogona kuyambutsa ruzhinji rweZimbabwe kuti tipinde muKenani. Zvekufamba neZANU-PF kutenderera mugwenga.
Mutungamiriri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vave kutungamirira bato reZANU-PF vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusanganwa nawo munyika akadai sekushayikwa kwemabasa, uori, runyararo, sarudzo dzejekerere uye kushandura ruzhinji, izvo zvaigara kuvimbiswa nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.